Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 30, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanopinda muzororo reEaster vachichema nerekushaya mari sezvo iri kunetsa kutora kumabhanga. Veruzhinji voyambirwa kuzvibata munguva yezororo kuitira kuti vasapinde mutsaona dzemumigwagwa. Vanga vari mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kubuda mumadhaka airi munyaya dzehupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vange vachikwira mabhazi vachienda kunotambira zororo reEaster kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kunyange hazvo vange vachichema nerekushaya mari. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo munyika vanhu vari kunetsekana kutora mari dzavo kumabhanga, nhasi change chiri chipatapata pambare musika vanhu vachikwira mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachinoshanyira hama neshamwari. VaStephen Masocha vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti zororo reEaster richanakidza zvikuru, asi izvi zvichakundikana sezvo vasina mari yakawanda.
Yanga ichida kunakidza gore rino kuzi kwakwanaya mvura, asi dambudziko remari, mari haisi kutenderera. Izvi vanhu vazhinji vakazara muno munenyaya yekuna mari, vanhu vavese vangadi vakazara kumabhazi mazvona, saka haisi kunyatsa kutinakidza, asi haifanira kunakidza.
Mumwe mudzimai akwanisa kuenda kumusha kwake kuHurungwe, amai Dorothy Jack, vati mushure mekutadza kuwana mari kubhanga kwavo, vakatozokwereta mari kuti vakwanise kuenda kuzororo.
Ndatengesa foja yangu ndobva vanditi mari haisi kuwanika mubhengi. Kusvikana nhasi ndatoenda ndisina mari, ndatokwereta mari yekudzokeresa kumusha kuHurungwe. Mari yacho mubhengi anzi hamuna, haina kupinda mukadhi mako. Saka zvandinetsa kuti ndabirwa foja here kana kuti zvafamba sei, hapana kana wakwanisa ndibatsira kuti ndizive kuti mari yacho chapinda here kana kuti haipinde.
Muzvare Nomata Chiwenga vatiwo zvange zvakaoma kuti vakwanise kuwana mari, nokuti vaimukira husiku kuti vanomira mumitsetse kubhengi kwemazuva akawanda kusvikira mari yavaida yakwana.
Tivane mari yekuenda kumusha zvaane zvakangooma, kozi kuenda kumabhengi waimukira kubhengi uchinoshaya mari. Paiko keshi pacho rungopiwawo mapesendi, mapesendi acho onzi 12% nemacoins, kana ari manotsi wopiwawo onzi 15%. Saka zvinhu zvaane zvakangoomawo kuti wane mari yekuenda kumusha, but hatongotenda Mwari kuti takadini takwanisa kukwana mari yotiende kumusha.
Vamambo Mandugu Mandedza varadza kufara kuenda kumusha kwavo kwavakapedzisira kuenda makore masere apfuura. Vati kana vasvika kumusha kwavo vachauraya mombe kuti vafare nemhuri yavo pazororo reEaster iri.
Apa ndikuenda kumusha nandagarisa sandaenda kumusha, sandawana mukana wekuenda kumusha iko zvinezvi ndikufara, da kutomborayira mhuri yangu mombe. Tichifara nemhuri yangu tiri kumusha ikoko, kuzodzokawo zvedu tambofara. Ndanga ndaane makore chikundikana kuenda kumusha. Haa, kana singakanga sina ndakupinda 8 years ndisa ndamboenda kumusha. Saka apa handisi kutokwanisa, ratononoka kusumuka bhazi. Wakomana ndatovaudzawo kuti ndichingosvika pabhazi topo mombe ngaisungu, ndotourayiwa mhuri yangu ifare. Ichokwadi.
Baba Traimo Muvhunza vanoti vana vavo vatadza kuya kubva kubhoyera nepamusana pekushaya mari.
Mazuvano habhizinesi rakadzika, kana transporti chai chai yakadzika mazuvano. Hakuna vanhu, hakuna mari, mari haisi kusekuriti muZimbabwe. Hamena kuti chii chiri kunetsa, Asitanga takatarisirawo kuti pamwe zvinhu zvichati chaita zvakanaka sezvo zvinhu zvanga zvakamboita manyama amire neroma asi izvi zvichiti takuona kuti zvinhu zviri kuita zvichiindawo zvichiita nani. Muno muZimbabwe kuti transport iri kunetsa. Kudhura senge pakufamba paholidhe.
Asi baba Gibson Chanakira vati vachazoenda kumusha kana zororo rapera sezvo vari mubishi rekutengesa zvinhu zvavo pambare musika.
Easter iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kufamba zvakanaka, mapurisa arimo ari kuita basa ravo, vanhu havasi kunyanyodhunzwa. Isu tinotengesa, tiri kutengesawo zvakanaka. Pane vamwe vedu vanoitawo nharo dzokupinda mumabhazi asi tiri kutengeresera hedu pasi. Vanhu vari kuchema mari, vari kuchema kuti havanawo mari, asi tinongotenda pashoma patinowana ipapo. Tiri kutengerwawo zvishoma nezvishoma nokuda kwokuti vanhu vari kufambawo zvakanaka, vari kufamba zviri nani. Isu mabasa edu hatina zororo, panguva dzezororo dzinoidzi ndo patinotowanawo mabasa. Saka tinozoenda after holiday manje. Saka izvozvo panguva ine tenti toti aiwa chakachaya.
Kunyange hazvo vamwe vanhu vakwanisa kuenda kuzororo reEaster, ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vakawanda vatadza kufamba nepamusana pekushaya mari iyo iri kunetsa kutora kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 kumbare musika. Ndini Kiri Mudzamiri.
Vanhu gumi nemumwe vakafa nezuro, vamwe makumi manomwe nevanomwe vakakuvara mutsaona yomumigwagwa. Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vakaudza ZBC kuti vatyairi mazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe vakasungwa nemhosva dzakasiyana-siyana dzomumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti nhasi kune tsaona ngani dzaitika. Imwe nhengo yebhodhi yetraffic safety vaClifford Gobo vanoti kunyange hazvo zororo reEaster ratanga zvakaipa, vane tarisiro yekuti vanhu vachazvibata mumigwagwa.
Chatakwanisa kuita isusu seTraffic Safety Council of Zimbabwe ndechekuisa mateams 20 ane 5 vanhu. But pa-5 pachona panenge pane mapurisa nevedu vanosenza kwedu. Saka tikushanda pamwe chete neZimbabwe Republic Police tichidzidzisa vanhu kuti pavachafamba vachienda kuholiday yeEaster vafambe zvine mwero, vafambe vachitevedza mitemo yomumugwagwa. Plusiwo futi pane vamwe vanhu vakuenda kumachechi, moziva inguva yeEaster machechi mazhinji anoita masangano kana magungano avo kwakawanda. Saka vechechi vanenge vachikudzigwa kuti vasaita overload.
Vanhu vamaendesa ava mavaendesa kupi? Chavanenge vachiita chii?
Zvikwata zvataendesa munyika mose, maprovinces eramoti maprovinces ese tine 10 provinces. Tanyanya kuwanza maprovinces anoita anoenda kumaruwa, nokuti mukatarisa mabhazi edu nguva inoi anenge achibva mutown achienda kumaruwa. Saka kumaprovinces ekumaruwa ndokwatanyanya kuwanza mateams ava vanenge vakanangana nevachairi vemota.
Sei mamirira kuti pangoita holiday kuti mugoendesa zvikwata zvevanhu zvichiita basa iri?
During the year tinenge tine maprograms akasiyana-siyana. Tinotuma zvikwata zveizvezvizvi futi kuzvikoro zvakasiyana-siyana zvose zvemumadhorobha nezvekumaruwa vachidzidziswa programu dzedu dzakasiyana-siyana zvichienderana nenguva yatinge tichitarisa.
Pari zvino mamboti manzwa here kuti kwaita tsaona dzakawanda sei?
Tsaona kuitika zvinoita. Inini ndangotaura sekuti zuva ranhasi ndafamba ndichibva kuHarare ndikasvika kumasvingo, panguva inei ndichikumasvingo izvezvi, asi ndaona tsaona, ndaona mota dzimwe dzadzichikondana dzichitamboti masaidi swaipi. Ndaona mota dzokwana nhatu mumain road yemuHarare masvingo iyi. But handina kukwanisa kuona kuti ndinzwe kuti pane vafa here kana kuti pane vashaika here kana kuti pane vakuvara. Asi ndaona mota mapurisa achitoatenda dzimwe dzakaitika usiku. Chandinotema ndechekuti vanhu vedu vari kuzama mukatarisawo mukavabvunza muchavataura kuti mapurisa hatina kumanyaya kumawanza. Kudhaya maiona mapurisa aipo akawanda mchitikomeno vanhu vari kufamba zvakanaka, mapurisa aipo achitovadzidzisa. Pane mapurisa namasoja izvo zvatotenda hurumende yedu kuti yakwanisa kuisa mapurisa ekudzidzisa vanhu.
Avo vange vari nhengo yebhodhi retraffic safety vaClifford Gobo vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Mumi Mumimiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vasiya basa zviri pamutemo nhasi. Ambassador Thomas vayambira Zimbabwe kuti inofanirwa kusunga dzisimbe kana ichida kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusiya basa vachienda pamunjikandigere, Ambassador Thomas vati upfumi hwenyika yeZimbabwe hwakanyanya kuvhiringidzwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati kuti upfumi uyu hugadziriswe zvinotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Ambassador Thomas vativo kuti Zimbabwe ibudirire inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo zvose kunze kuti itangewo kukweretiswa mari nemabhanga akaita sere International Monetary Fund kana kuti World Bank. Asi vati kuita izvi kunoda kuzvipira zvakanyanya nekuti nyaya dzekubhadhara zvikwereti handi nyore.
It's going to be a long road and I think we need to make that clear. You don't get out of the debts overnight. But it's simple. You pay off your debt to not only the international financial institutions but private banks or you reschedule them. Then you still have other debt that you have to pay off, and that's what makes it so hard.
Yeah.
So the only way to do that is with the help of the international financial institutions, but more importantly, the private sector. And that's why it was so important to us that he go to Davos, that he...
Hazvisi nyore kugadzirisa nyaya dzezvikwereti. Zvinoda kushanda nemasangano ekunze uye vemabhizimisi vekunze vane mari. Vemabhizimisi ava vakakosha zvikuru mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Vativo kuti Zimbabwe ive nyika yakabudirira inofanira kurwisa zvakasimba nyaya dzeuori uhwo vati huri kukanganisa zvikuru nyaya dzebudiriro. Vapawo semuenzaniso wenyika dzakaita seRwanda nedzimwe nyika dzekumawirira dzavati dzakakwanisa kugadzirisa upfumi hwadzo nekurwisa uori.
You've seen the Asian tigers, you've seen Rwanda, all of them adopted the same thing. They made it easy for foreign and domestic investors to come in, they got rid of corruption, they made opportunities through infrastructure, which lowers costs. These are things that we believe Zimbabwe will have to do.
Ukaona nyika dzekumavirira dziye dzinonzi maAsian Tigers nenyika dzakaita seRwanda dzakashanda zvakasimba kurwisa nyaya dzeuori kusvika dzave nebudiriro. Izvi ndizvo zvinoda kuti zviitwe neZimbabwe.
Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzine uori unotyisa pasi rose. Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe iri pachidano chezana nemakumi mashanu nemanomwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa dzine uori hwakakomba. Kugadzirisa nyaya dzeuori idzi, Zimbabwe nezuro yakati yainge yaumba matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare aya achabatsira mukurwisa uori.
Ndinoda kutenda ndichiti matarae ane hukosha hwiri. Chekutanga, vanhu kungonzwa kuti kwaane matare edzimhosva akangomirira nyaya dzeuori, zvinoita kuti vaya vanga vane chidakwa-dakwa chekunoita uori vadzore mwoyo, varegere kuita. Zvinova zvinotibatsira senyika. Chechipiri chazvakakochera ndechekuti hatisi kungoda kudzora vaya vane shungu dzekuda kuita uori, asi tiroda kuratidza nyika kuti angoita uori akuenda zvemazviro kwazvo.
Musakanganwe kuteerera imwe hurukuru yedu naAmbassador Thomas nemusi weMugovera neSvondo, apo tichatarisa maonero avo nezvekusiya basa kwavaMugabe uye matongero ari kuitwa navaEmerson Mnangagwa pamwe nezvavanofunga neutungamiri hwavaNelson Chamisa muMDCT uye rwendo rwaThomas Mapfumo kuZimbabwe mushure memakore akawanda ari muupoteri muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuPalestine vatanhatu vaurayiwa uye mazana nemazana vakakuvadzwa nemauto emuIsrael. Izvi zvaitika nhasi pamuganhu weIsrael neGaza, sekutaura kwebazi reutano muPalestine. Israel inoti mauto ayo ashandisa nzira dzinodzivirira mvongomupopoto, sezvo pange paine kuratidzira kukuru kwanga kuchiitwa nevanhu vemuPalestine. Russia yaedza chimwe chombo chitsva cheSamat, icho chinogona kupinda munyika dzakawanda dzakatsaurwa nemakungwa. Izvi zvaburiswa nebazi rezvokudzivirirwa kweRussia kuburikidza nebepanhau rebazi iri reKrasnaya Zvezda. Bepanhau iri rati kuedzwa kwechombo ichi pamuzinda wePelesek Kosmodor kwakaburitsa pachena urefu hwegwendo gunogona kuitwa nechombo ichi kana chichinge chashererwa. Vamwe vevanhu vakamboshungurudzwa nevasori munguva dzesarudzo dzakaitwa muna 2008 vanoti nyaya dzesarudzo dzinounza pfungwa dzekutya. Vanhu ava vanotiwo hapana rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kana kumapato ayo avo semuripo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe mhuri yakashungurudzwa inogara kuBanget inoti kusvika pari zvino haina kana kumbowana rubatsiro kubva kuhurumende kanawo kubato rayo, zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa misha pamwe nepfuma yavo munguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muna 2008. Studio 7 yakavhakachira mhuri iyi makore gumi apera, apo vaColin Matumagau nemudzimai wavo Violet nemwana wavo Nigel. Mhuri iyi yakapambwa ndokushungurudzwa kwemwedzi miviri hama neshamwari dzisingazive kuti vaive kupi. Vakazochengetedzwa zvave kuzivikanwa kuchikurubhi kwemwedzi misere vasati vatongwa. VamuTemagau vanoti kushandiswa kweimba yavo sepanogara munhu aikwikwidza vaIgnatius Chombo musarudzo zvimwe zvakaita kuti vapambwe nekushungurudzwa.
Munombangeti zvimbanhori yainzi zvimbanhori. Hakuna kandidate yaikwanisa kukondesta muno, but I use my house number and nditora muna wokuchinoi principal ndimutora seroja rao ikondesta chi instead kuti Chombo apinde uncondested takondestedza nechi nimwe munhu asingazivikanwa ndinyorisa zita remba yangu. That's why I was a most victim.
VamuTemagau vanoti chinovarwadza zvakanyanya ndechekuti panotaurwa nyaya yevanhu vakashungurudzwa ivo nemhuri yavo havarangarirwe uye vainge vasingapiwe zvinhu zvaipiwa mhuri idzi nekuda kweuori.
I'm a victim. Kana is right now kana vakusadza vanhu vari mavictims and happy man. Ya politics dzatakurowana ndari nenyuchi timu ya leadership.
Mudzimai wavamuTemagau, amai Violet muTemagau, vanoti mwana wavo uyo akapinda mujere aine gore nemwedzi misere anofanirwa kurangarirwa segamba rinorwira kodzero dzevanhu.
Anofanira kurangarirwa kuti kuramba achingotaura mastyle amwe vanhu vatongonzwa achingonzi ningi hatingazotauriri nemasiya but tenge chese tichizvinwa. Saka iye naije kukura kwanuti afunozviziva zvakaitika zvese hapana chanukukangana zvese anotozviziva kuti takazosungwa tikazodai tikadai. Saka anenge pachingorangarirwa vamwe ipapo, anenge achitaurwawo nezvevamwe ipapo, anofanira kutaurwawo nezvake.
Vanoti imba yavo yakaputswa asina nhasi haina kugadziriswa kunyange pachinzi pane ruyamuro rwakauya.
Takapwanyirwa imba siya kwamanera angachita mvura ingachipinda nhasi mvura yoda sei yopinda mumba saka nyatsotadzomvisa kuti zvinhu zvacho naizvi zvinhu inge zviri kunakira vamwe zvisinganakiri vamwe nyoti takada kutarisisa kunoto kwaitwa purogiramu yaiva vafamba vachivakira vanhu dzimba but vanosvika nepanapa vanhu ivamo saka zvinokushamisa kuti tenti vamwe chete here kana kuti
imwe mhuri yakapinda mutsekwende yekupambwa mugore ra2008 imhuri yekwachinanzvavana amai konsili yachinanzvavana avanomirira madzimai muparamende mudunhu rematshonaland west nemurume wavo vaimanuel chinanzvavana vamwe vevanhu vapfumbamwe vakapambwa kubhangeti. Amai chinanzvavana inhengo inoona nezvekuyamurwa kwevanenge varohwa kana kuputsirwa midziyo nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanoti vakaumba bazi reMDC Veterans Association iro rinopema kuti riyamure vose vane zvinetswa. Amai chinanzvavana vanoti vakavakira dzimba kune avo vakaputsirwa dzimba uye vari kuendesa vana nherera dzebato ravo kuzvikoro. Gweta guru vaDavid Cotart vanoti chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu vashoma ndivo vanotaurwa nezvavo zvakanyanya kudarika vamwe. VaCotart vanoti vanhu vakawanda vakatsakatika mushure mekutorwa zvechisimba mudzimba dzavo pakati peusiku kunyanya nguva yegukura hundi. VaCotart vanoti hurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yainge yakafanana neyava Ian Douglas Smith sezvo vanhu vakawanda vakatsakatika muutongi hwavo. Munhu anozivikanwa zvakanyanya akanyangarika munguva yeutongi hwavaSmith ndivaEdison Sithole avo vakapambwa pahotera yeambasada muHarare. Ndakamirira Studio 7 kuBanget ndini Arthur Chigoriwa.
Regai timbotarisa mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Highlanders 0, Triangle 0, Nichrat 2, Shabani Mine 2. Kutanga muvhuro vagari vemarusape vachange vachinyemwerera vakananga kuvengere stadium uko vachange vachiona nhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotiudza zviri kuitika.
Izvi zvinotevera kutenderwa kwaitwa nhandare iyi kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League. Zvichitevera ongororo yaitwa neZimbabwe Football Association ZIFA pamwe nePremier Soccer League PSL. Mutare City Rovers yabva yatambira zvabuda muongororo iyi nemaoko maviri ichiti ichatanga kushandisa nhandare iyi nemuvhuro apo iri kusangana neHarare City. Mutauriri weMutare City Rovers vaClayton Masekesa vanoti vafara zvikuru kuti vachange vachishandisa Vengere Stadium sezvo vanga vachishandisa mari yakawanda kufamba kuenda kunotambira kuHarare. Mutare City Rovers yarohwa mumitambo mitatu yavatamba pari zvino. Shabani Mine iri kufarawo sezvo yatenderwa zvekare kushandisa nhandare yavo yemaglass mushure mekunge yamborambidzwa ichinzi igadzirise zvimwe zvinhu. Asi vateveri vechikwata ichi vaive vasina dambudziko seremutare City Rovers sezvo vanga vachifamba pedyo kusvika pamandava stadium iyo vanga vachichinjana neFC Platinum. Shabani yatanga kushandisa maglass stadium nhasi masikati apo vatamba neNichrat. Mitambo yeEnglish Premiership iri kosvondo rino yakamira seizvi: Crystal Palace vs Liverpool, West Ham vs Southampton, Brighton vs Leicester, Newcastle vs Huddersfield, Watford vs Bournemouth, Man U vs Swansea, Everton vs Man City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Muchirongwa chedu chanhasi cheLet's Talk, ngatikurukurei tanzwawo kune vateereri vedu vachitaura zvavanofunga pamusoro pezororo regore rino. Tatanga kunzwa kuna mukoma Innocent Nema.
Chinhu chakakosha kumhuri yeZimbabwe. Tichicherechedzawo kuti Zimbabwe is a Christian country. Saka inodzoreredzawo nekusanganisa hama from different areas. For instance, izvozvi vazhinji vanhu vakatoenda kuZimbabwe for holidays vanosangana nehama nokuenda kumachurch.
Mukoma Fidelity Mhlanga, avo vari kushanyawo kuAmerica vari mutori wenhau kuZimbabwe, vataurawo zvavanoona nezvavanofunga pamusoro pezororo reEaster iri kuZimbabwe.
Ya, zvamamirira zvakaita mazuva ano ndekuti kwane gospel of prosperity. Vanhu vakuenda kumuchechi kuno more like kunotsvaga minana nenyaya yesituation yemunyika. So people, because of desperation, vanhu vari kuenda kuchurch not kuti vanoda Mwari pese, but vanoda a miracle, you know, kuti vabude musituation yavari at the moment. Chinoitika ndechekuti kudhara vanhu kwanga kuine mabasa, vanhu vaienda kubasa chichi vachienda vachimukira vachienda kugraft. Holiday yasvika, so munhu aitoplana unda kuenda kumusha, but izvezvi zvivanhu vari kuzviitira mabasa avo vega emaoko. Saka unenge utori pabasa, unenge utori pagraft, kana achitengesa mustreet anenge atone nematomato ake netumaonyenzi twake chichi vacho mazvona.
Tanzwawo kuna mukoma William.
Hapana chekutoita because taona kuti dzatozara mugwagwa, mari hakuna zvachose mumabhengi.
Saka
takangogara tatindoshautita sei.
Saka vanhu vari kupemberera here izvo zvinhu zvakaoma kudai?
Vashoma ndivo vari kungopemberera kufa nokumuka kwaJesu, kwasi vazhinji inotorisa bata nebaba kunekuti hapana chiriko zvachose.
Kana musati mafarira peji redu reVOA Shona, bzinyai pakanzi like mutifarire. Ndakamiririra Studio 7 ndiri kuWashington DC, ndinonzi Evans Zininga.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu pazororo reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Vakamuranga na Jesu nda wangu. Vakamurovera Jesu nda wangu. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Ari pamuchinji kwa Jesu nda wangu. Ari pamuchinji kwa Jesu nda wangu mambo. Yo, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Vakamurovera Jesu nda wangu. Ari pamuchinji kwa Jesu nda wangu mambo. Yo, Jesu wangu, ari pamuchinji kwa. Vakamuranga na Jesu nda wangu. Vakamurovera Jesu nda wangu.
Kanonakidza zvikuru kanobva kuna baba mekaniki manyuruke kanonzi Jesu pamuchinji kwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanopinda muzororo reEaster vachichema nekushaya mari sezvo iri kunetsa kutora kumabhanga. Veruzhinji voyambirwa kuzvibata munguva yezororo kuitira kuti vasapinde mutsaona dzemumigwagwa. Vanga vari mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kubuda mumadhaka airi munyaya dzeupfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.